Blessings to the man selected.
Blessings to the man selected.
No limit.
Lash nation.
Send off and look at Chichi. Serratin nation, go.
Kushika vatin dam satanist. The job is as we come and the Buddha misty. Vakaromba vachiti rombe ndiJesu Kristu zvivindi zvine makristu kusvika vatinda musatanist ndichapisa zvekufamba ndichibuda misti vakaromba vachiti rombe ndongoti vanhu munotembei tembei tembei chingoti vanhu munotembei zvekuita dziva mutemberi vaingoti vanhu munotembei tembei, tembei, vaingoti vanhu munotembei, zvekuita siva mutemberi. Ipapo mwari vachaseka rafu, vachiti pamwe dai vakangosika madhafu, tine tsono yepagrafu asika rafu, vanhu vanowanza rafu, asi kusvika vakugaira zvaizi iyi, gaya ipapo ndenge ndatorwepi, kana kusina chiriko isu twendepi. Kana vasiko zvino isusu twendepi kusvika vatinda mulumi motanda negumi muchiflexa pamuri motova neuni for my exes and ruli don't know what do you mean ndirege ndire kure nebundu parurimi kusvika vatinda musatanist ndichapisa zvekufamba ndichibuda misti vakaromba vachiti rombe ndongoti vanhu munotembei tembei tembei chingoti vanhu munotembei zvekuita siva mutemberi vaingoti vanhu munotembei tembei tembei vaingoti vanhu munotembei zvekuita siva mutemberi vachingoti murege anenge gwara asi bara tichikuchidzira mara all these niggas vanoshurudzira maka tichapisa muchakuchidzira baka kawanza kodo chatifarira mukaba vamwe vanoti pane zvese izviwaba takapikira kumira pazvibaba mira nezvibaba mira nezvibaba mira nezvibaba
munotamba here bvudzi kureba moti hasha ndou Samson chikwee pakunyepa muchigana zveukrison pakufema muchipona nemakapso pakurema njata koti ripa kamsoni